Amai mugabe vakatenderera nyika yose dzerarapera vachinyomba nekusimira dzimwe nhengo izvo zvakakonzera kuti nhengo idzi dzidzinge mubato rezanupf vakadzingwa mubato rezanupf nekuda kwaamai mugabe vanosanganisira vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaimbo vemakurukota ehurumende vaodesa chamu pamwe nevadzikamai mavhairi mugare wemuchinhoi vapeter levanda vanoti zvave kuitwa naamai mugabe mubato rezanupf inzira yekuda kuchengetedza upfumi hwemhuri yavo kana vamugabe vabva pachigaro.
Ndinofungidzira kuti kumhanyamhanya kuri kuita amai kana kuti kupinda kwavaita mupolitics, chido chavo kana shungu dzavo ndedzekuti vakunge vachizokwanisa kuchengetedza upfumi hwemhuri yekwamugabe. Kuri kunzi President Mugabe havasisi pachinzvimbo chekutonga nyika ino. Ndinodaro nokuti ndinoona kunge ivo havana ruvimbo nevamwe vanhu vakatenderedza vamugabe.
Mumwe mugari wete Lions Den vaCaleb Banda vanoti kunyange amai mugabe vari kushandisa simba ravamugabe, ivo vave nesimba ravo, izvo zvinoratidzwa neuwandu hwemakurukota ehurumende ari kupinda misangano yavo.
Amai ava simba tingangoti semunhu ana apiwa tomboti vapiwa zvokutaura, but munhu ukapiwa zvokutaura stiri wewe unenge une rakowo simba, handiti riri maurivo rokuti paunoendawo unosvika uri kutozvinzwa kuti ndozvitaura. Vamwe vanoramba kuti aiwa izvi zvamandipa izvi hazviite. I think from the back pane vamwe vaitombodzitaurai vachiramba, but amai vakati ini ndozvitaura chete.
Izvi zvinotsigirwa nedongorero rezvematenderwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwanya avo vanoti simba raamai mugabe rinopera nekufa kwavamugabe.
Kana zvangu vachiita kuna mamujuru zvese zviya zvaitwa, vanga vakatotumwa vamugabe kuti vaite izvizvo. Asi vatumwawo navamugabe munhu ukawaimai mugabe, munhuwo muzimbabweni ane kodzero dzake, ende munhuwo anokwanisa kutozvionavo achitotonga nyika. Saka pane nyaya yekuwirirana kwavo mumba, kwozivawo zvimwewo zvaari kuita zvisine navamugabe. Zvaangofanana nomukadzi wamao mazuva avo kupera kwamao, pane zvimwe zvinhu zvaiita mao nomukadzi wake zvavaibvumirana mao dzetangwe uchaina. Kwoziva zvimwe zvaitwa nomukadzi wamao neyaizi the gang of four zvanga zvisingazikanwi nani namao dzetangwe, zvakazoita kuti vamao dzetangwe pavakafa mukadzi wavo akasungwa, vamwe vacho vaishaya nayo yaizi the gang of four ikaexecutwa ikapondwa, ivo mukadzi wavamao akazobva mujere chachituna. Saka pane zvinhu zviviri zvichikonzerwa nokukura.
Varohanya vanoti amai mugabe havana tiremerera chinoita kuti vatungamiri nyika ino kana vamugabe vabva pachigaro. Varohanya vanoti kupinda mune zvematongerwo enyika kwaamai mugabe zvakarongwa navamugabe, asi vanoti kuenderera mberi kwavave kuita dzave pfungwa dzavo vega dzekuda kutonga kana kukurudzira uyo achazotonga kana vamugabe vabva pachigaro. Vane vanhu vanoti kushandisa midziyo yehurumende pamisangano yavo zviri kuitwa naamai mugabe zvinhu zvagara zvichiitwa mubato rezanupf.
Nyaya yekuti vanoshandisa mastate resources kana kuti upfumi hwenyika mukukampenera bato rezanupf kana kuti muzvikampenera ivo, nyaya iyi haina kutanga iko zvino, haina kutanga namai mugabe. Ndichitarisa kumasuro uko, vemapato anopikisa uyezve vemanongovernment organization nemacivil society vaane nguva vachitaura nenyaya kuti vanhu vari muzanupf vari kutonga vari kushandisa maresources enyika vachishandisa kukambena kudistributwa kwechikafu kune vanenge vaine nzara, kungave kupanana kwembeu kana mafertilizer, zvese zvagara zvichingoitwa zvipuwa vanhu vezanupf. Saka handifunge kuti zvatanga namai mugabe, vari kungotedzerawo zvinhu zvagara zvichiitika muzanupf.
Asi vamwe vanoti zviri kuita amai mugabe zvakanakira nyika sezvo vakapfumura huoro hwaiitwa nedzimwe nhengo dzakadzingwa mubato rezanupf. Kutanga hazvo amai mugabe vasati vataura kuti vanoda kuve mutungamiri wenyika, vakawanda vari kuti zviri pachena kuti vane tishoo chekutonga nekuda kwekutungamira chimwe chikwata muzanupf icho chinozivikanwa kuti G40 chiri kupikidzana nechikwata chinonzi chinotungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamwe vanongora zvematongerwo enyika vanoti amai Grace Mugabe munhu anopinda munzvimbo munguva dzinovanakira sezvo vaine mhanza yakanaka. vanhu avanota mupinziro awakaita muupenyu hwavamugabe apo vamugabe vaive nemudzimai Mutakabvu Sali Mugabe. Amai Mugabe vakaita vana vaviri navamugabe, Bona naRobert Jr. Mutato wavamugabe nemutakabvu Sali Mugabe uchiripo. Amai Sali Mugabe vakazoshaya munandira 1992. Pakapinda amai Grace Mugabe muupenyu hwavamugabe pakaita mitauro mikuru, vanhu vedzisvombe vachiramba kubatanidza vaviri ava sevanhu vakaroorana, asi vamwe vakabvuma kubatanidza vaviri ava. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika zvinogona zvakare kuitika muupenyu hwemudzimai womutungamiri wenyika munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamirira Tigo 7 muchinoi, Ndini Aka Chigoriwa.